Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechitatu Nyamavhuvhu 15, 2018. Makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu, ndiri muWashington DC ndichiti izvine zviri muchirongwa chedu chanhasi. Magweta emutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa anosvitsa magwaro ekupikisa nyaya yakaiswa mudare reConstitutional Court nemagweta emutungamiri weMDC Alliance vaNelson Chamisa. Mutungamiri wePeople's Democratic Party vatendai biti vanoramba vakatsika madziro vachiti vari kumiswa mudare zviri kunze kwemutemo. Murairidzi weMawarriors Sunday Chidzambwa anodoma chikwata chenhabvu chenyika. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nhasi vasvitsa mapepa avo kudare repamusoro-soro munyika reConstitutional Court ekupikisa chikumbiro chakasvitswa kudare iri nemutungamiri weMDC Alliance vaNelson Chamisa avanoti sarudzo dzemusi wa30 chikunguru dzakabirirwa. Thomas Chiripasi anochipanya inotevera.
Magweta vaMnangagwa asvitsa mapepa kudare reConstitutional Court achipikisa chikumbiro chavaChamisa chekuti zvakabuda musarudzo dzemwedzi wapera zvisendekwe parutivi. VaChamisa vanoti sarudzo idzi dzakabirirwa zvemhando yepamusoro-soro vachiti ndivo vakakunda musarudzo iyi, kunyange hazvo komisheni inoona nezvesarudzo yeZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC yakazivisa kuti vaMnangagwa ndivo vakakunda musarudzo iyi. Rimwe remagweta vaMnangagwa uye vari munyori anoona nezvemitemo muZanu PF vaPaul Mangwana vatsinhira kuti vasvitsa mapepa avo kudare.
Tafaila mapepa takamirira President Emmerson Damso Mnangagwa tichiratidzira kudare kuti izvo vana vaChamisa vakakundwa maelections zviri pachena, vari kutambisa nguva yevana veZimbabwe. Vanoda kutokanganisa kuti President Mnangagwa vagadzire magarire enyika vana veZimbabwe vagare zvakanaka pari. Zvisinei, tosiya nyaya dzakawanda kudare kuti tiringoona kuti tiri kutambisirwa nguva yedu. Neve MDC vakajiwa maelection, havana kukumbira kuti mavhotsi atariswe, havasi kuti dare ritariswe mavhotsi kuti vanhu vakavhota sei. Saka isu tinoziva kuti sarudzo ndeya mavhotsi. Mavhotsi kana akawanda President Mnangagwa ndo anonzi vahwina. Saka ivo matechnicality avari kuda kuuya nawo hatizivi kuti anobva nokupi. Saka tine chikwadi chokuti nyaya yavaisa kudare tinoiwina seZambia.
VaMangwana vati mapepa avasvitsa kudare anotsinhira zvakataurwa neZEC kuti vaMnangagwa ndivo vakakunda musarudzo yemutungamiriri wenyika, vakati vanotarisira kuti nyaya iyi haifanire kutora nguva paichanzwikwa mudare.
Zvavari kutaura kumanewspaper zvakasiyana nezvavari kutaura kumatare. Dai manotarisa zvavari kutaura kumatare zvakasiyana. Havana kumbotaura nezvama-V11, havana kuunganidza ma-V11 vari kutaura nezvavo. Dai vakanga vaunganidza each and every V11 repa polling station yoga yoga vachiti aya ma-V11 aya tikaaherengedza tikaaedza anoti pafiga yakati, yakasiyana nezvakataurwa neZEC. Havasi kudaro, ZEC iri kutaura yekuti takaverenga mavhotsi tikaona vaMnangagwa vakakunda vaChamisa. Saka ZEC inenge ichitsigirawo kuti maelections akafamba zvakanaka, President Emmerson Mnangagwa ndo vakakunda.
Magweta vaMnangagwa akamboedza kusvitsa mapepa avo nemusi wemuvhuro, asi akawana dare reConstitutional Court rakavhara sezvo raive zuva rezororo. Zvichitevera kusvitswa kwemagwaro aya, vaChamisa vane mazuva matatu avanosungirwa nebumbiro remitemo yenyika kupindura zvaiswa mudare navaMnangagwa ndo kana vachida kuita izvi, uye vanofanirwa kuisawo zvizere misoro yenhanganyaya yavo kana kuti heads of arguments. Kana izvi zvinge zvaitwa, dare rinochitanga kunzwa nyaya iyi. Dare reConstitutional Court rinofanirwa kupedza nyaya iyi mukati memazuva 14. Zvichakadai, mutungamiri wemubatanidzwa weCoalition of Democrats vaElton Mangoma, avo vakakwikwidzawo musarudzo yemutungamiriri wenyika vakakundwa navamunangagwa navachamisa, vaudza Studio 7 kuti ongororo yavakaita yezvakabuda musarudzo inoratidza kuti vamunangagwa havana kuwana mavhoti akaziviswa neZEC, vachiti ongororo yavo yakabudisa pachena kuti vamunangagwa havana kuwana mavhoti anokodzera kuti vagadzwe semutungamiriri wenyika. Vamangoma vati panotofanirwa kuitwa sarudzo yechipiri yemutungamiriri wenyika pakati pavamunangagwa navachamisa. Vamangoma vati ongororo yavakaita yakaratidza kuti vamunangagwa vakawana mavhoti zvikamu 40 nezvisere zvine zvidimu zvinomwe kubva muzana, kana kuti 48.7%, uye vachamisa vakawana zvikamu 40 nezvisere zvine chidimu chimwe chete kubva muzana, kana kuti 48.1%. Vamangoma vati vachasvitsawo mapepa avo kudare mangwana sezvo vari mumwoyo vanhu vese vakakwikwidza musarudzo yemutungamiriri wenyika vakanyorwa pamapepa navachamisa kuti vape mhinduro dzave kudare pachikumbiro chakasvitswa navachamisa kudare reConstitutional Court chekuti zvakabuda musarudzo zvisendekwe parutivi.
Ito ndo saka tenge tati isusu tenge takatopokana nazvo tichiti zvinge zvabuditswa neZEC zvinge zvisina kumira zvakanaka, taitoda kuti tione maauditor anozotitaurira kuti zveshuwa ndizvozvo. Asi nenhamba dzatakazoonawo neumwe umbowo tazoonawo nemumapepa maachamisa anga arimo, isu tiri kuona kuti nhamba dzakawanikwa nevese hapana akawana na 50%. Saka tichiona isu tinoona kuti ingove nyaya yekuti paitwe runoff.
Kunyange hazvo mashoko avamangoma achipesana neavachamisa yekuti vachamisa vari kuzviti ndivo vakakunda musarudzo, pane kuwirirana pakati pevaviri ava panyaya yekuti sarudzo hadzina kufambiswa zvakanaka. Pasi pebumbiro remitemo, dare reConstitutional Court ndiro chete rinopa mutongo panyaya dzakadai, uye zvaratura hazvipikiswe. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Mumiriri weAmerica muZimbabwe Ambassador Brian Nichols nasi vasangana nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa pamuzinda weState House muHarare. Ambassador Nichols vaudza vamunangagwa kuti Zimbabwe inofanira kuvandudza zvinhu kuitira kuti hurumende yeAmerica ibvise mutemo weZimbabwe Democracy and Economic Recovery Amendment Act, kana kuti ZIDERA, uyo unoomesera vakuru vakuru vemuhurumende vanoonekwa vachityora kodzero dzevanhu pamwe nekuzvidza mitemo nemitongo yematare. VaNichols vativo vanotarisira kuti dare reConstitutional Court richapedza gakava riripo pakati pavamunangagwa navaNelson Chamisa veMDC Alliance zvichitevera sarudzo dzakaitwa musi wa30 Chikunguru. Mapurisa eZimbabwe Republic Police nasi audza dare kuti akasunga mutungamiri wePeople's Democratic Party zvakare vari nhengo yeMDC Alliance vatendai biti zviri pamutemo kudivi reZimbabwe kuchirundu svondo rapfuura. Izvi zvataurwa mudare nemufakazi mukuru panyaya dziri kupomerwa vabiti Chief Superintendent Jealous Nyabasa. Godwin Mangudya anoti panyaya inotevera.
Mumwe wevachuchusi panyaya iyi vaMichael Reza nhasi vadeedza mufakazi wavo mukuru panyaya iyi vaJealous Nyabasa, avo vaudza dare kuti vabiti vakasungwa zviri pamutemo kudivi reZimbabwe pamuganhu weZimbabwe neZambia svondo rapfuura. VaNyabasa vaudzawo dare kuti vari makore makumi maviri nemanomwe vari pabasa ravo rechipurisa. Vati sekuziva kwavo pane nzira mbiri dzekusunga munhu, uye dzinosanganisira kusunga munhu paine gwaro rinenge rabva kudare kana kuti warrant of arrest, kana kusunga munhu paine fungidziro inogutsa kuti munhu akapara mhosva. VaNyabasa vaudza dare kuti pavakasunga vabiti Biti vakavaratidza magwaro avo ebasa pamwe nezvikonzero zvavaivasungira uye vati vakaita zvose izvi vachitevedza mutemo wemuno asi rimwe remagweta ari kumirira vabiti vaHarrison Ngomo vati havasi kubvumirana nezviri kutaurwa nemapurisa kuti vabiti vakasungwa zviri pamutemo vachiti vabiti vakatorwa nechisimba kubva kuZambia uko vainge vaenda kunotsvaga upoteri uye kodzero dzavo dzakambunyikidzwa vachuchusi vapedza kubvunzurudza mufakazi nhasi uye magweta avabiti achabvunzurudza mufakazi uyu apo anoti achamubvunzurudza pamwe nekuburitsa pachena kuti vabiti vakatorwa kuZambia zvisiri pamutemo vabiti vakaisa chikumbiro chokuti dare risatombonzwe nyaya yavo sezvo vasina mhosva yavakapara
tirikuda kuti nyaya yavabiti iraswe pazvinhu zvivi chokutanga zvavari kuti vakaita aizvi mhosva mapepa akaiswa pabete tongi wemhosva pari zvinhu haasi kuburisa mhosva chechipiri kodzero dzavo hadzina kutevedzerwa pamutemo pavakavatora zvisiri pamurao kuZambia vachiana
vabiti vakabuda munyika nechitatu chapfuura vachityira upenyu hwavo mushure mokunge vanhu vanofungidzirwa kuti mauto vavashungurudza mhuri yavo pamwe neshamwari dzavo vabiti vakatsvaga upoteri kuZambia pachirundu border post asi vanoti vakatorwa kuZambia nechisimba nemapurisa mauto nevasori vakadzorwa kuZimbabwe nemusi wechina zvese izvi zvakaitika kunyange hazvo vabiti vainge vanzi nedare repamusorosoro muZambia vagare munyika iyi chikumbiro chavo cheupoteri chichiongororwa svondo rapfuura vabiti vakaudza dare kuti vaifanira kunge vasiri muZimbabwe uye kunyange dai Zambia yainge isingadi kuvapa upoteri South Africa neNorway dzainge dzabvuma kuvatambira nekudaro vaifanira kuregwa vachienda kuSouth Africa kana kuNorway nyaya iyi iri kuenderera mberi mangwana apo magweta avabiti achabvunzurudza mufakazi ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Godwin Manguja
Chirongwa che Studio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ese. Munokwanisa kunzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM 4930 7270 ne 9885 shortwave. Uye na 7 p.m. mazuva ose pamasaisai anoti 909 a.m. 4930 6040 ne 15460 kHz pa shortwave. Pindai muchirongwa che Live Talk na 8 p.m. nekuti tumira ma WhatsApp message kana ma voice message pa namba dzinoti 001-202-465-0318 namba idzi zvekare 001-202-465-0318 tinotepenyura chirongwa che Let's Talk ngati kurukurei pa Facebook page yedu ye VOA Shona musi wechipiri nemusi wechina kubva nguva dza 4 p.m. kusvika 5 p.m. musi wechishanu kubva na 4:45 p.m. kusvika na 5:15 p.m. Musakanganwa kufarira Facebook page yedu ye VOA Shona. Kuridzirai hama neshamwari kuti dzitifarire.
Iko zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Dare remuteki ratonga kuti sachigaro weAmnesty International vatena Kilik vaburitswe muusungwa. Vakilik vanga vari mujeri kwenguva inodarika gore mushure mekupomerwa mhosva dzine chekuita nemabasa evanopfurikidza mwero. Vanga vachipomerwa mhosva yekutsigira munhu wechiMuslim ari muAmerica Fethullah Gulen uyo ari kupomerwa mhosva nehurumende yemuTurkey yekuedza kuda kupidigura hurumende iyi muna chikunguru mugore ra 2016. Huwandu hwevanhu vafa zvitevera kudhirika kwezambuko muItaly nezuro wasvika pavanhu makumi matatu nevasere. Basa rekutsvaga vanhu vakapona mutsaona iyi riri kuenderera mberi. Gondo rapera mutungamiri weAmerica va Donald Trump vakasaina kuti uve mutemo Zimbabwe Democracy and Economic Recovery Amendment Act kana kuti ZIDERA zvichitevera kuvandudzwa kwezvimwe zvikamu zvemutemo uyo. Zvikamu izvi zvakavandudzwa kuti zvipe mukana kuZimbabwe kuti igadzirise zvinhu zvairi kunzi igadzirise zvinosanganisira nyaya dzekodzero dzevanhu senzira yekuti zvirango zvakatemirwa vamwe vakuru vakuru muhurumende yeZANU-PF zvibviswe. Asi hurumende yeZimbabwe svondo rino yakazivisa kuti kuvandudzwa pamwe nekusimbiswa kwemutemo uyu kwatowedzera kunetseka kwevanhu veZimbabwe kuburikidza nezvirango izvi. Vachitaura kuvatori venhau gurukota rezvekunze kwenyika vasibusiso moyo vakatiwo Zimbabwe iri kuedza nepose painogona napo kugadzirisa zviri kunzi zvigadziriswe izvi. Kunyange hazvo Zimbabwe iri nyika yakazvimirira isina imwe nyika inoipa mitemo. Muchikamu chedu chatinotarisa zviri kuitika kunze kwenyika, Jonga Kandemiri weStudio 7 abata vanoongorora zvematongerwo enyika vachidzidzisa paTswane University of Technology Dr. Ricky Mukonza kuti tinzwewo maonero avo.
Shanduko yanga iripo hayo yanga ichiitika, asi tinoona kuti pakapera maelection mabudira zvakazoita kupfuurwa kwevanhu vakazoshaya nevamwe vakakuvara. Hazvina kubuda zvakanaka, kusabatwa zvakanaka kwakaita vatatu venhau vemuZimbabwe pamwe nevekunze kwenyika. Hazvina kupa chimiro chekuti hurumende yava munangagwa yakazvimisira kuti iite zvinhu nenzira inotarisirwa pautongi. Saka hongu shanduko yanga ichiratidza kuti yanga iripo, asi zvinenge zvakazokanganiswa nezvimwe zvakaitika mumazuva mashoma apfuura.
Pane vamwe vari kuti Zimbabwe yakanga yapiwa mukana wekuti zvigadzirise izvichenure. Saka muri kutaura here imi kuti zvakazoitika izvo zvingaita kuti zvikanganise kana zviisa ita kuti zvirango zvibviswe?
Ichokwadi chaicho vakandemire kuti zvakaitika zvinokanganisa kuti Zimbabwe itambirike nedzimwe nyika dzakanga dzine zvigunun'uno pamusoro pematongerwo uye pamusoro penyaya dzekubatwa zvakanaka kwekodzero dzevanhu. Nekuti mukatarisa kunyanya-nyanya nyaya yekupfurwa kwakaita vanhu, inyaya yakaratidza kuti makudo ndimamwe. Saka zvakakanganisa chaizvo nenzira yakakura.
Tingaonawo here dzimwe nyika dzekumawirira dzichisungawo zvirango?
Maonero andiri kuita, kune nyika dzakangomira dzakatarisa kuti zvinoda kuti zviperere kupi. Kunyanya-nyanya nenyaya yemutongo wakatarisirwa wekudarire pamusoro panyaya idzodzo dzemaelection, kune nyika dzisiri kunyatsooneka kuti dzakamira papi. Dzakambenge dzati aiwa regai tipe hurumende yavamunangagwa mukana, sezvo vakanga vati aiwa isu takasiyana nehurumende yavamugabe. Asi kutaura kwatiri kuita, nyika idzodzo dzakanyarara dzichingotarisawo kuti hatida kuona kunowira tsvimbo nedohwe. Hadzisi kunyatsoziva kunyanya-nyanya neizvozvo zvandataura zvakazoitika izvi. Zvakabva zvadzikonfusa kuti dziti hurumende yakachinja zveshuwo here, kana kuti aiwa ndiyo hurumende muitiro ndiwo mumwe chete wakare uyo waiitwa vagabe vachiripo.
Ko, tichitarisawo kurudziro iri kuitwawo nemamwe mapoka yekuti zvirango izvi zvinge zvichibviswa, imiwo munoonawo sei?
Kurudziro iyoyo ikurudziro yakanaka, nekuti mukuongorora kwedu kwekutemwa kwezvirango kunyanya pakapfuura apa pazvakambotemwa, takaona kuti vanonyanya kukanganisika nezvirango vanhu vari kuzasi, ivo vanonge vachinzi ndo varida kubatsirwa nezvirango. Vari kumusoro vaya havana zvavanonyanya kukanganisika nazvo. Saka nyaya yezvirango inenge iri kuratidza kuti hainyatsosolve matambudziko anenge akatarisana nevanhu vari kuzasuko.
Avo vanga vari vanoongorora zvematongerwo enyika vachidzidzisa paTswane University kuSouth Africa Dr. Ricky Mukonza vari parunare kuPretoria naJonga Kandemiri weStudio 7. Maboda nenandare dzendege munyika pamwe nenzira dzakawanda maguta ose dzazara mauto vasori mapurisa uye matikitiva akapakatira zvombo pama roadblocks izvo zvava kupa kuti nyanzvi munyadzi zvematongerwo enyika dziti zvirikuratidza kuti zvinhu munyika hazvina kugadzikana uye Zimbabwe iri kuita senyika iri pasi peutongi hwemauto. Nyanzvi munyadzi zveupfumi dziri kuyambirawo kuti kuwanda kwevanochengetedza mukati nekunze kwenyika mumigwagwa kunokanganisa vanoda kuuya kuzotanga mabhizimisi muZimbabwe. Hatina kukwanisa kubata gurukota rinoona nezvekuchengetedzwa kwenyika uye vari mumwe wevateedzeri wemutungamiri wenyika General Constantino Chiwenga sezvo munhu adaira nharembozha yavo ati vanga vakabatikana uye tivabate mangwana. Hatina kukwanisa kubata mutauriri wemauto vaEverson Mugwisi kuti tinzwe kuti sei mauto kubva kudivi remilitary intelligence vari mumugwagwa. Asi mukuzeya nyaya iyi tabata vanoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika avo vazivisawo kuti nyaya yemauto mumigwagwa inokanganisa zvinhu. Ngatinzwei kubva kuna Dr. Chimhutu.
Ndinoona sokuti idambudziko ratinaro muZimbabwe kubva muna November pakatorwa masimba ekutonga nyika nemauto. Kubva ipapo tinoona kuti vamunangagwa vanoshandisa vechiuto zvakanyanya kudarikidza mwero. Kunyange zvava paine pane dzimwe nguva vachitaura kuti kwanzi mapurisa anenge achiremerwa nebasa, toona kuti mashandisiro anoitwa mauto akanyanyisa nehurumende yavamunangagwa. Zvinova izvo zvinhu zvisingatarisirwe kunyika inenge isiri anda yatingati military rule kana kuti inenge isingatongwe newechiuto. Pari zvino chiono nechimiro chiripo chinoratidza kuti Zimbabwe is a military state. Mauto ndo ari kutungamira zvose zviri kuitwa munyika yeZimbabwe. Zvinova zvinhu zvisingape chiono chakanaka kuZimbabwe pasi rose.
Ko kune varuda kuzotanga mabhizimisi munyika zvinenge zvakamirawo sei kana mauto akazara mumigwagwa?
Hazvipe chimiro chakanaka kunyika, hazvipe kugadzikana munyika. Nokuti ichokwadi kuti miteme yedu yenyika yeZimbabwe inogona kubvumira kuti mauto azodeedzwa chete kana mapurisa vachinge wawandirwa nebasa kana kuti basa richinge ravawandira. Saka izvo zviri kurake mauto kuzara kwakaita mumigwagwa nemumaborder post zvinoreva izvo kuti chiono chiripo ndechekuti mapurisa edu ekuZimbabwe akurirwa nebasa kana kuti wandirwa nebasa. Asi hapana sekuziva kwatinoita, hapana parakidza kuti mapurisa edu atadza kubata basa, hapana yandingati reason ingarakidza kuti mapurisa edu awandirwa kana kuti atadza kubata basa zvakanaka. Saka ndingangoti vamunanga gagwa vanoshandisa mauto zvakati nyanyei kudarika even zvaitwa navamugabe. Even kana mukatarisa security kana kuchengetedzwa kwavamunangagwa munoona kuti vanochengetedzwa nevechiuto ndo vanenge vakazara. Zvinova izvo zvanga zvisingaitike pautungamiri wavamugabe. Saka chiono chachinopa kuZimbabwe ndechekungoti military kana kuti mauto ndo ari kutungamira, ndo ari kuita madecisions mukati menyika yeZimbabwe. Zvinova izvo zvinoita kuti zvinhu zvinoita kuti mainvestors asave nechiwimbo chekuti angauye kuZimbabwe kutanga basa. Nekuti kana uchidriver uchitenderera uchiona nyika yakazara mauto zvinoratidza kusagadzikana kana kuti chimiro chekusagadzikana munyika.
Avo vanga vari nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika Dr. Victor Chimhutu vachitaura vari parunare kuNorway. Munhau dzemitambo, murayiridzi wemaWarriors Sunday Chidzambwa nhasi adoma chikwata chake chakasimba chemitambo ye-2019 Africa Cup of Nations neCongo Brazzaville pamwe neDemocratic Republic of Congo. Michael Kariati anotipa nyaya inotevera.
Chidzambwa adana vatambi makumi maviri nevasere vakawanda vacho vari kutamba kunze kwenyika kusanganisira Tendai Darikwa weNottingham Forest kuEngland, Kelly Lunga weSC Bona kuGermany naAlec Mdimu weCEFN Druids kuWales. Avo vari kutarisira kutambira maWarriors kekutanga makwikwi akadai. MaWarriors achange achitungamirwa semazuva ese na knowledge msuona we underlaged to Belgium. Uyeze, anosanganisira vamwe vatambi vane mukurumbira Samavilas na Kamba, we Club Brugge, Costa na Mwenesu, we Sparta Prague, Kama Billiard, we Kaizer Chiefs pamwe na Kudama Hachi, we Orlando Pirates. Nyasha Mshepwi, oyo arikukanda zvibodzi kwa pamadiro kuChina, uko arikutambira Dalian Yifan, adzokawo muchikwata ichi, icho chichange chisina Tino Kadewere, uyo asina kudeedzwa sezvo akakuvara. Vamwewo vapiwa mukana ndi George Chigova, Teenage Hadebe, Edmos Banda, Ovid Karuru, Ivans Rusiki, Marshall Munetsi, Eric Chipeta na atafadzwa kutinyu oyo anotambira ku Tanzania. Chidzambwa ashevedzawo vamwe vatambi vezvikwata zvemuno vakaita sa Kelvin Moyo, Bryron Madzokere, Richard Hachiro, Leroy Mavunga na Talent Shumba. Manager wema Warriors va Wellington Mpandare vanoti vane chivimbo chekuti vatambi vadaidzwa ava vachaita basa nemazvo.
Tinovimba kuti ava kupana vatashedza vachamirira nyika sezvo varivo vaonekwa kuti vari kutambo zviri nani. Pane vamwe vari kutambo vanogona kunga vakaenzana navo, but kutarisa kuti ava vachamirira nyika vanofanira kuziva kuti kusarudzwa kwavo kunoreva zvakakosha chaizvo panyika, saka tutarisa kuti vachatiitira zvakanaka panyika.
Zimbabwe iri kusangana neCongo Brazzaville musi wa 7 Gunyana vachizoshanya kuDRC musi wa 10 Gumiguru. Warriors achadzotamba zvakare neDRC National Sports Stadium musi wa 13 Gumiguru, vachizopedza gore rino nemutambo neCongo Brazzaville munambudzi. Chikwata chimwe chete kubva mugungano iri iro rinosanganisira zvekare Liberia ndicho chinoenda kumafinari ayo achaitirwa kuCameroon muna chikumi gore noya. Mumwe muteveri wenhabvu vaApcho Makaya vanoti kuti Zimbabwe ibudirire veZifa vanofarira kutsvaga kambani kana munhu anoisa mari muvatambi.
Tsvaga sponsor anosponsa chi Warriors anozve. Kana wasaka sponsor woita agreement wafanwa wopiwa mari dzavo. Ma outstanding, especially ngezi ma outstanding auri atingarambi tipaira chikwereti pamusoro pechingwe chikwereti.
Pari zvino Zimbabwe ndiyo iri kutungamira gungano iri nezvibodzwa yakaenzana pamapoints matatu neDRC. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Muchirongwa chedu cheLive Talk Diaspora Forum na 8 p.m. tiri kutarisa zvinoreva kuvandudzwa kwemutemo wezidhera kwakaitwa neAmerica. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kanawo kutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp namba dzedu dzinoti 001-202-465-0318. Sezo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. Magweta emutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa anosvitsa magwaro ekupikisa nyaya yakaiswa mudare reConstitutional Court nemagweta emutungamiri webato guru rinopikisa reMDC Alliance vaNelson Chamisa. Mutungamiri wePeople's Democratic Party vaTendai Biti vanoramba vakatsika madziro vachiti vari kumiswa pamberi pedare zviri kunze kwemutemo. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, uye tinovimba kuti muchange muinesu zvakare mangwana mangwanani nenguva dza6. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio 7 at voanews.com. Anokoneka nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC, ndokusiyai mina Praxidis Jeremiah PJ munhau dzeIsindebele.
Soku isika tisenda baku VOA ndepe.